Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 4 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Mutori wenhau Hope Wechingono uyo akasungwa zvakare nezuro otarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Ndingangoti tiri mugore rekudzidza kuno kuAmerica kwacho tiri kudzidza zvitsva. Isusoma political scientist gore rinotanzi musakasika mati chakati nechakati ndochiri kuitika chanzibatei hana dzenyu kuitira kuti vanhu vasafunduka.
Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa.
Zvivari kungoti tasaspenda manesi 1000 something. Tava bvisira pay. Utsinye chaiho chaiho uri pachena ihoho. Kana mungamutorera mari yacho orarama nei.
Studio 7 yotarisa zviri kuitika mubazi rezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi maviri nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika, uye vaviri vachinzi vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa nekuZambia. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana mana ane gumi kana kuti 8410, uye vapora vave zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri zvichitevera kupora kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mutori wenhau Hope Wechingono uyo akasungwa zvakare nezuro achinzi akatyora zvaakatarirwa nedare kuti asaite paakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mushure mekupomerwa mhosva itsva iyi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Assistant Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko nezuro manheru ekuti Chingono ari kutaura nevanhu vekuNational Prosecuting Authority zvavanoti zvinokanganisa nyaya yake iri mumatare. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati Chingono anotarisana neimwe mhosva zvakare yekukanganisa mafambisirwo enyaya mumatare.
Nyaya yaHopo yakamira sekuti nezuro anga aine charge 1 yanga inayo ye contempt of court. Nasi patanga takugadzirira tiri kumapurisa abva awedzerwa imwe charge ye defeating on course of justice. Saka nokuda kwaizvozvo nhasi hatinokwanisa kuenda kudare. Kudare tichaenda mangwana.
Vamwe vakagara naChingono kujeri rechikurubhi vasati vapiwa vose mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati, vaJacob Ngarivhume navaJob Scala vaudza vatori venhau kuti vari kushushikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa Chingono. VaScala vati kusungwa kwaChingono kunotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Kushungurudzwa kwemunhu ane kodzero dzake dzirimo mubumbiro remutemo uye nebumbiro repasi rino rese reUnited Nations kuti munhu unofana kuti utaure zvauno kodzera kuti une kodzero kuti utaure. Saka apa chatiri kuona ndicho kuti kushungurudzwa kwokuti asaramba achitaura sezvo vanhu vazhinji vomuZimbabwe vachihlidzirwa kunzi ukangotaura tokusunga.
Mukuru wemisa Zimbabwe vachava nemoyo vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwachingono kunoratidza kuti vatori venhau havana kuchengetedzeka munyika.
Zvatinotaura isu ndezvekuti kutapwa kwenhau munyika yeZimbabwe kunopiwa nebumbiro remutemo kuburikidza nechigai icho chesection 61. Chinotaura kuti hurumende kana kuti vamatongerwo enyika havabvumirwi kudzivisa vatapi venhau kuita basa ravo zvakasununguka.
Mukuru anoona nezvinoitika muAfrica Program musangano reCommittee to Protect Journalists muzvare Angela Quintal vati vavatarisire kuti hurumende yeZimbabwe ishandise mhosva dzayave kupomera chingono senzira yekuti ikanzure zvakaturwa nedare pakapiwa chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya dziri mumatare edzimhosva, magweta amuzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vana aenderera mberi nekubvunzurudza mapurisa ari kuferefeta nyaya yekunzi vasungwa ava vaida kubudisa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera zvakare.
Mupurisa uyu, Detective Chief Inspector Michael Chibaya, vabvuma kuti hapana pakataurwa navo Gift Karanda pakasungwa muzvare Rushwaya kuti goridhe rakawanikwa rina muzvare Rushwaya raive remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa nemwana wavo Collins Mnangagwa. Vachibaya vati pane kuchinjikwa kwakaitwa mapepa aizounzwa kudare nemamwe mapurisa akatosungwa nenyaya iyi. Vati musoro anoshanda achichengeta mutungamiriri wenyika vaStephen Tserai vakavhiringidza kuferefetwa kwaitwa nemapurisa kubudikidza nekubvisa umbo hwakange hwabatwa nemapurisa hwavasina kutaura kuti ndehupi pamwe nekubvisa zvakare mamwe mashoko muzvinyorwa zvemapurisa zvaizoita kuti nyaya iyi ishaye simba mumatare. Vachibvunzwa kuti vaAli Muhammad ava vane kambani Ali Japan 786 inonzi ndiyo yakagadzira mapepa anonzi akawanikwa aina muzvare Rushwaya vakapinzwa papi munyaya iyi namuzvare Rushwaya. Vachibaya vati mapepa ekupomera vasungwa mhosva akatambwa-tambwa nawo asi tsvagiridzo yavo semapurisa yakabudisa pachena kuti muzvare Rushwaya vaishanda nevanhu vakawanda kusanganisira vaMuhammad kuita chikiribidi chekuti vaburitse goridhe iri munyika zvisiri pamutemo. Rimwe remagweta evasungwa ava vatinasheta Nyanyiwa vaudza dare kuti vachibaya havakodzere kuti vauye mudare kuzopikisa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo pavanga vachipindura mibvunzo vanga vachiti havana mhinduro sezvo vachiti vakazobatira nyaya iyi padenga. Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana vachibaya vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa. Nyaya iyi yakabuda pachena mushure mekubatwa kwakaitwa muzvare Rushwaya vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nemuvhuro svondo rapera vachida kuenda negoridhe iri kuDubai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Achakunda musarudzo dzemuAmerica asati ava kuzivikanwa uye maziso everuzhinji akatarisa kumatunhu mashoma asara pamwe nekuverengwa kwemavhoti eposho. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nevari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vakakunda matunhu avanga vachitarisirwa kukunda kuitira kuti vose vakwanise kuunganidza zvigaro zveElectoral College zvinodarika mazana maviri nemakumi manomwe zvinodiwa kuti munhu adomwe sekuti akunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi zviri kubuda matunhu eNorth Carolina, Pennsylvania, Georgia, Michigan neWisconsin pamwe neArizona ndizvo zvichaburitsa kuti ndiani akunda musarudzo idzi. Kunyangu hazvo pasati paziviswa akunda musarudzo iyi, vaTrump vataura pamuzinda wavo kuti vanga vatokunda kunyangwe havo vanga vari kushushikana ukuwo vaBiden vazivisa vatsigiri vavo kuti varambe vaine chivimbo nekuti vachakunda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vakawanda vari kunze kwenyika vari kutarisira shanduko muAmerica.
Ndinoona sokuti makwikwa aya akaoma chaizvo asi tichitarisa mavonero atinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari uku kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira kana nhasi chaiye tinoona sokuti mabusiness kwakarerekera kuti vabhaibheri vari kuhwina nokuti zvinofanira kuziva vateereri vekuti nyika ipi zvayo yapasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi nokuti mabhizinesi ndiwo ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection ukutambira kwese uku saka tichasotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinoona tokuona kuti kuwall street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyanzi zvemari ukunyanzi zveutano nenyanzi kumaindastry ukuamuka akakwira chaizvo zvichinge izvo zvinodavira kuti vabiden vari kuhwina.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vaBiden vakahwina, kuzvidzana kweAmerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaicho, kuchakura. Asi kana vaTrump vakahwina, sokuziva kwatinovaita vanoti America first, kuti America zvinhu zveAmerica muAmerica zvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuzvidzana navo nekuzvidzana sana Britain izvo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose. Asi vaBiden somunhu wagara mupolitics unoona kuti aiwa wakachara chimwe achitswanyinda kuti America ive nomukurumbira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kuzvidzana nedzimwe nyika. Saka vaBiden vakahwina ukama nyika dzapasi rose neAmerica hunokura kudarika vaTrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa America, munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa?
Nyika dzepari zvino dzakatarisa kunozoita kuti America ikwanise kubatana nenyika idzi kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neAmerica yeclimate change yokuirega mamiriro kunze America yakati hainoenda zvichikatarisa futi America World Health Organization iri kubatsira kurwisa COVID-19 America navaTrump vakati aiwa tichavapi mari ikoko. Saka tarisire nyika dzapasi rose nedzokuti vaBiden vakahwina vanodzokera, America inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro okunze pamwe chete nechirwere chapambira pasi recheCOVID-19. Haizengeri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vaTrump kuti vanobva varamwa kubuda kuti hatichaiti mari kwatatiita ikoko totarisa zviri kuAmerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi, sokuona kwenyu munofunga zvichafambiswa sei mukudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vaBiden vakahwina, kufambidzana kwemabhizimisi kuAmerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavaBiden kuti aiwa tikahlidzana nedzimwe nyika izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazuva ano nokuda kwokufambira kwaana indaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendege idzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kuhlidzana nedzimwe nyika. Saka pasi rose rakatarisira kuAmerica kuti rinatokuona kuti vaBiden vakahwina vachabatana maoko nesu pamabhizinesi nokuti mabhizinesi vaAmerica munoo mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana-siyana dzapasi rose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuronga mitambo yeTokyo Olympics gore rinouya vatora matano ekumisa kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Asi hapana ruzivo kuti vakabatwa nechirwere ichi vanovhiringidzwa zvakadii neutano hwavo. Nyanzvi munyaya dzezveutano muSouth Africa dziri mubishi rekutsvaga mhinduro kudambudziko iri. Kurambidzwa kufamba kwevanhu mumatunhu emuAustralia nepamusana pechirwere cheCOVID-19 kuri kutarisirwa kubviswa. Vakuru vakuru muNew South Wales vanoti muganhu wavo nedunhu reVictoria uchavhurwa musi wa23 zvita. muAmerica dzichiri kuverengwa mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachitungamira nezvigaro zveElectoral College zvavawana zvichienzaniswa nezvigaro zvawanikwa pari zvino nemumiriri webato remaRepublicans uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vanoongorora sarudzo vanoti mamiriro akaita zviri kubuda musarudzo idzi zvinonetsa kuona kuti angazobudirira kuva mutungamiri wenyika ndiani, sezvo vaviri ava vari kuratidza kuti vane rutsigiro rwakasimba matunhu anogaronetsa kana kuti maswing states anosanganisira Pennsylvania, Michigan neWisconsin. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College mudunhu reMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipodendere, avo vanoti zvichiri kunetsa kuti vaone kuti ndiani angabudirira sezvo mavhoti achiri kuverengwa.
Chekutanga ndechekuti vanhu vazhinji pasi rose tingangoti kwete kuZimbabwe chete vari kushamisika kuti chiiko chinombonzi Electoral College tiri kungotaurwa. Mamepa tiri kungoona kuti munhu anofanirwa kuita 270 kuti anza ahwina chii ichocho. Zvazvinoita ndezvekuti mumaprovince, hatingati maprovince, mastates imwe neimwe yemuAmerica ine vhoti yayo. Saka anenge awana majority, anenge awana 50 plus percent mustate iroro ndiye anobva awana mavotes estate yose. Kazhinji zvinowanzoitika kuti awana maelectoral college mazhinji ndiyewo awana popular votes. Asi 2016 asina kudaro, negore rino pamwe zvinogona kutadza kudaro. Saka tiri kutarisa kuti achawana mavotes emastates mazhinji ndiyani. Iko zvino hapana achawana majority nekuti havasati vapedza kuverenga mavotes kunzvimbo dzakaita seMichigan, Wisconsin, Pennsylvania. Ndiri kutaura idzi nzvimbo sekunge ndidzo dzakakosha nekuti ndovatinoti maswing states, ekuti mavotes avo anogona kushandura kuti zvinhu zvamira zvakadai.
Tichitarisa gore rino, tiri kunzwa vamwe vari kuti vanhu vakawanda vakabuda kunovhota zvichienzaniswa na2016. Imi muri kuonawo sei?
Ichokwadi, vanhu vazhinji vakabuda, tine mavhota matsva. Asi chakanyanyisa kukosha muAmerica hakusi kungoti vanhu vabuda chete, kuti vanhu vabudira kupi kwacho uye ndiani abuda. Nekuti tinonzwisisa kuti politics dzemuAmerica zvinoti vebato iri vanowanzosapotwa nevanhu vakadai, vemaRepublicans anowanzosapotwa nevachena, maDemocrats anowanzosapotwa nevanhu vasiri vachena. Saka zvino zvakakosha kunzwisisa kuti vanhu vawanda kupi uye mavhosi acho akasangana sei.
Totarisawo matunhu amataura aye anganzi maswing states, chii chashanduka tichienzanisa gore rino negore ra2016?
2016 maDemocrats muzvare Hillary Clinton vakakundwa mumaswing states muMichigan kunyanya, muPennsylvania, muWisconsin anovaiwo mastates akanga ahwinwa navaObama makore apfuura. Florida yaigara zvayo inonetsa, asi Florida inenge yakaverengwa ikapera netsuro manheru. Asi munhawo vari kuti pane mamwe mavhotes achiri kupinda, asi tingangoti Florida zvapera. Saka kuMichigan nekuWisconsin nekuPennsylvania ndokune kwatingati kunyaya hombe, nekuti ndivo vane maelectoral votes akati o.
Pane zvamungataurira vana veZimbabwe here zvingadzidzwa musarudzo idzodzi?
Ndingangoti kuda zvichaitika zvatisati amboona zvekare muAmerica, kana nyaya yacho ikazonogadziriswa kuSupreme Court hatisati ambozvionawo izvozvo. Saka ndingangoti tiri mugore rekudzidza kuno kuAmerica kwacho tiri kudzidza zvitsva. Maonero angu ndeyekuti isusu mapolitical scientist gore rino tanzi musakasika mati chakati nechakati ndochiri kuitika, tanzi batai hana dzenyu kuitira kuti vanhu vasavhunduka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipodendere vari parunare kuMassachusetts naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa nehurumende kuti vakoti havasi kuda kushanda, asi kuti izano rayakaruka rekuda kuvandudza mashandiro avo. Kunyangwa azvo nyika iri pakati pekurwisa chirwere cheCOVID-19 zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende musina mishonga uye vashandi vachigara vachiramwa mabasa. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati dare remakurukota nezuro rainge rabuda nechisungo chekuti vana mukoti vanodarika churu nemazana maviri nemakumi masere kana kuti 1280 vakatadza kuuya kubasa kwemazuva mashanu vachiti vanoda kushanda mazuva maviri zvichienderana nemari dzavari kutambira vambomiswa pamberi pedare richavaranga. Vanoti hurumende iri kuronga kuunza kuzvipatara zvikuru vakoti kubva kuzvipatara zvemauto. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vanoti vakatotora danho rekuregedza kubhadhara mari yemihoro vakoti churu nemakumi matatu nevaviri. Vamwe vakoti kuzvipatara zvakaita seUnited Bulawayo Hospitals, Salimugabe Hospitals, Parrenyatwa neMpilo vatambira matsamba ekuvazivisa kuti vamiswa basa vakamirira kutongwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadongo.
Zvivari kungoti tasaspenda manesi 1000 something tavabvisira pei. Utsinye chaiho chaiho uri pachena iho. Kana mungamutorera mari yacho orarama nei? Kachimari kashoma ikako kasiri kukwana kaari kuti akazokwana moti taakukatora. Moda kuti ararame nei? Moda kuti vana veZimbabwe vabatsirwe nani sei?
Vari kutika vakoti vakachikora mutemo.
Vanotaura kuti takusaspenda nekuti pane zuva rosina kuuya hwani oro maviri. Mutemo upi? Mutemo welebha vari kutaura nezvavo. Hautauri izvozvo. Saka tingati kuita here ikoko kushanda rudzi ikoko kwekuti vanhu vanoshandisa zvavanofunga kuita noti zvisiri pamutemo. Mutemo mutemo unofanira kutedzerwa nemunhu wese kubva kumaindividuals kusvika kumaorganization kuenda kuhurumende yacho. Because nesuwo tine marights edu sevashandi. Tinofanira kutenderwa kupuwa mukana wedu wekuwadzana kuassociation yedu tichitaura zvinyunyuto zvichemo zvedu kuti tive motivated. Patinoshanda tigozoshanda takasununguka tikwanisa kubatsira varwere mhuri yeZimbabwe igorarama igopona.
Asika hurumende iri kuti yakati muuye kubasa kwemazuva mashanu. Imi muri kuramba makatsika madziro muchiti vakoti vaende kubasa kwemazuva maviri nekudaro havasi kuda kabasa.
Hachisi chokwadi kuti ana mukoti havasi kuda basa kana kuti ana mukoti havasiri kubasa. Hurumende ndaitaure chokwadi kuti iri kuda kusmagula. Iri kuda kutora nyaya yavo yenesing restructure davari kuplana voda kuiunza through a back door vari kuda kuintroduce nyaya yavo nyowani yavari kuda vari kufungidzira kuti ndiyo ichabetsera kuunza ma service delivery mu Ministry of Health muzvipatara.
Urongwa hwehurumende hwakamira sei hwekuda kuwandudza mashandiro enyu?
Vari kuda kuti chimwe chikamu chemanesi chive permanent, chimwe chikamu chemanesi chive ma contracts, chimwe chikamu chemanesi vave masecondedi from the army sekutaura kwavo. Saka kuti nyaya iyi ibude zvakanaka vari kuona sekunge vakadzvinyirira vana mukoti nekuvadzinga mabasa pari zvino vokuchikwanisa kuti iwe takudzinga. Kana uchida basa chiuya tikupe basa uri secondedi from army, kana kuti chiuya tikupe basa uri a contract. Zvinova zvinhu zvetisikatarisiri kuti hurumende ikasvika pakudzvinyirira vanhu vayo kusvika pakadaro.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana rinoti mabasa eutano acharamba ari pasi gore rinouya nekuti bazi rezvemari riri kutadza kupa bazi iri mari yarinoda kuita mabasa aro nemazvo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro peurongwa hwemashandisiro avachaita mari mubazi ravo gore rinouya, Dr. Chimedza vaudza nhengo dzekomiti yeparamende kubva kumakomiti ezveutano pamwe inoona nezvemasustainable development goals kuti bazi ravo harikwanisi kuita zvose zvarinoda nekuti mari yavakanzi vachapiwa nebazi rezvemari ishoma pane yavange vakaronga kushandisa. Dr. Chimedza vati bazi rezvemari rakatovazivisa kuti bhajeti ravo harifaniri kudarika mabhiriyoni makumi mana nematatu emadhora kunyange hazvo ivo vachida bhajeti bajeti remabhiriyoni makumi mapfumbamwe nechidimbu kuti vakwanise kushanda zvakanaka. Vati bazi ravo rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka nekuratidzira kwevashandi, kushomeka kwemishonga nemishina yekushandisa nezvimwe, uye izvi ndezvimwe zvezvinhu zvavaida kugadzirisa dai vapiwa mari yavanoda. Vachimedza varatidza kusafara nenyaya yekuti bazi ravo harisi kupiwa mari yese yehealth levy iyo inobatwa kubva pavanhu vanoshandisa mbozhanhare. Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati mutsauko uri pakati pemari iri kudiwa nebazi rezveutano nemari yavachapiwa wakakurisa, uye izvi zvinokanganisa mabasa eutano.
Kana vachiita mabhizi avo vekumetro vanoita zvimwe scientifically, hazvizongofunga nhamba yekuti tinoda kungokumbira mari yavo. Saka Ministry of Finance inofanira kunatsa kusungisisa pamusoro pazvo iona kuti yavapa mari yavanonida ndokuti health care system yedidi idzoke munzvimbo.
Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti zvirikitika izvi zvinoratidza kuti hurumende haikoshesi mabasa eutano.
Isu tange tichitarisira kuti dai zvaibvira bazi rezveutano ringe richisimbisa mabasa kubva kwatingati kumakirinika chaiko ari kumaruwa kunoshandikwa nevanhu vazhinji, toenda kumadistrict chaiko uko kune matambudziko akawanda, dzimwe nguva kuri kushayikwa vashandi vakakwana. Sezvo muchiziva kuti iye zvine zvitinana mukoti vanosvika almost 4,000 vakagara kudzimba vasiri kupinzwa mabasa nekuda kwekuti kune freeze yeemployment yemahealth workers.
Varusiki vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti hapana kucheka pamusoro pemari yehealth levy nebasi rezvemari.
Mari yehealth levy payatanga kuiswa yainzi imari inofanira kunge ichigadzisa nyaya dzemishonga muzvipatara, yainzi imari inofanira kunge ichigadzisa nyaya yemichina muzvipatara, asi taakuona kuti mari yakungoita wada watora. Imari yakuzongoshandikwawo nezvimwe zvisina kunangana nenyaya yemishonga nenyaya yemichina. Saka ngapaitwe jekerere rekuti vanhu ngavatozivawo veruzhinji kuti gore rino kwabatwa mari yakawanda zvakadii uye yashanda zvakadii.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati komiti yavo ichakoka gurukota rezvemari vamutulinwuve pamwe nemakambani embozhanhare kuti vazotsanangura kuti mari yehealth levy iri kufamba sei. Dr. Labode vashorawo Dr. Chimedza nechikwata chavo nekusavapa bhajeti rakajeka vachiti semuenzaniso bhajeti ravapiwa rinoratidza kuti bazi iri raida $90 billion asi iro richiti rinotenga mishonga inokosha $1.5 billion yemadhora ekuamerica pagore kubva kunze kwenyika. Dr. Chimedza vaudza komiti iyi kuti vanotarisira kuwana mari inodarika $300 million emamiriyoni emadhora ekuamerica kubva kumasangano anopa rubatsiro gore rinouya. Bazi rezvemari riri kusangana nemasachigaro emakomiti eparamende pamwe nevanyori pazi hurumende kuti vazive kuti bhajeti regore rinouya richange rakamira sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere checovid-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Mutori wenhau Hopo Chingono, uyo akasungwa zvakare nezuro, otarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Sarudzo dzemuAmerica dzoenderera mberi dzichiverengwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.